madzimai ekuhwange aya audza Studio 7 kuti nhasi vangu vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wemadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Tose madzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isusu hatisi kuita zvepolitiksi, vanhu vakuti tiri kuita politiksi. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema. Tiri kuchemera mari dzevarume vedu, hatisi kuita zvepolitiksi kana tinoda mari. Hatisi kuda raisi, raisi aibhadhara kuchikoro. Ndapota toda mari dzevarume vedu, tinobhadhara vana kuchikoro, titengawo mapedzi nesuo. Ipapa hembe dzamaone dzakatavoreka, hatina kana chatinacho mudzimba dzacho dzatinogara. Toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isu togara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Takatanga pa29 demo redu tichingochemera kuti dai vatipawo mari tikwanise kuendesa vana vedu kuchikoro. Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chifambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hufu kuitira kuti newe urarame. Hati murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaitirapira vana vedu vese, asi iye zvino takapiwa family planning kuti ufanira kurapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isusu iye zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti tikaitika varume vakaenda kuno tinochema vanovictimizwa kubasa, vanobvisiwa basa, vakada kustrika vanobvisiwa basa. So isu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstratawo tihwikwewo.
Amai Philomela Mausi vashorawo gurukota rezvevashandi vachiti semadzimai vashandi vekuhwange Colliery vari kuswera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko avo achagadziriswa.
We are there. Tavasiya vana mama vakagara patendi. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patendi. Tiripo tiri patendi from muna January 29 tichiripo. Chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvaakachitaura zvasingafambirani nesu. Zviya zvokuti hatipo tiripo patendi vana mama muhwange. Sisu hapana zvepolitics zviripo muhwange. Hapana zvavari kutaura. Isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vangadero isusu tichitambura muhwange. Aiwa veduwe, hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwelofu avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe kuti varatidzire vati vave kutyira kuparadzira utachiona hweHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month ashaya. Izvozvi ndichiri kuchema murume wangu. Saka kuti vana vadye ndodii? Ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS. Oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadye here. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemagedhi havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhwange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona. Management yese iya ngaibviswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhwange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhwange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatirege tibatana nemadzimai kuti mari dzevarume avo dzibude kuti mumba zvo vanoshuvira zvinge zvichiitwawo ndozvaita kuti tive pano nemadzimai ewange tibatane.
Oh, my goodness.
vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwa udivi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeWange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.